vanhu ivavo vari ku America ikoko pfungwa dzavo dzinenge dzisina kumira zvakanaka nekuti hakuna hondo kuZimbabwe kuno saka kuti Zimbabwe iende agenda yeUnited Nations oro yeSADC oro yeAfrican Union hazviitike nekuti hakuna dambudziko kuno kumusha vanhu ivavava vari ikoko vanhu vari kunetseka nenyaya dzematongerwo enyika vari kufungidza kuti nyika ingatongwa nechisimba zvino Zimbabwe haitorwe nechisimba ngavamire tiende kumaelections muna 2018 sezvinoreva bumbiro remutemo reconstitution kuti vamugabe varipo kwemakore mashanu saka vanomirira 2018 voenda kunovhota kana vakawanda vobvisa vamugabe pachinzvimbo asi hazviitike saka kana vachifungidzira kuti vangabatsirwa nedzimwe nyika kuti vabvise ZANUPF pachinzvimbo hazviitike vari kurota novakamira
asika bumbiro remutemo rinobvumidza vanhu kuratidzira tiri kuona mifananidzo yevanhu vakarohwa zvakaipisisa nemapurisa nevamwe vari kutiwo vakarohwa nenhengo dzezanupf
muchirungu tinoti your freedom ends where my freedom begins saka zvinoreva kuti iwe kana wati uda kuratidzira ratidzira murunyararo kwete kuratidzira uchipwanya mazvitoro zvevanhu uchiba
asika tiri kuona dzimwe nguva vanhu nyange vakapiwa mvumo nematare vanenge vachingorohwa nemapurisa ndiwo mutemo wacho here
aiwa chinonetsa ndechekuti vanhu vanonzi munoapplya kunzi muda kufamba muna Samura Mashehu kubva paLeopold takawira kusvikira muna 4th Street right mopuwa nzvimbo yekufamba asi vamwe havazodaro nekuti hamuna zvitoro muna Samura Mashehu vanenge vakuda kuenda muna 1st Street kunopasa zvitoro zvino kana vabatsaukira nzvimbo yavati varida kufamba mapurisa angaita sei